very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, December the 23rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we are discussing about Christmas. We are going to be looking at the Christmas holidays, which are coming up, and also the day Christmas itself, which is this Sunday. Christians worldwide will be celebrating the birth of Jesus Christ. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa isu nyaya yezuva rekisimusi irori zuva rinorangarirwa gore rega rega musi wazvita 25. Unove musi wakazvarwa mwanakomana waMwari Jesu Kristu. Vatendi vanoshandisa zuva iri sezuva rekurangarira birthday ya Jesu Kristu. Vanhu vazhinji vachipembererawo nekushanyira hama neshamwari. This year, however, some small businesses and vendors in most cities in the country says, despite the Christmas holiday, which is around the corner, business is low. Disposable income for most families seems to be low, as some of them say they are putting money aside, the little money they have, in preparation for next year's school fees. Meanwhile, the Zimbabwe Republic Police is urging the public to exercise extreme caution and avoid overspeeding during the festive season to avoid accidents. Our reporter Rutendo Mawere spoke to ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati on the issue.
Vachikaire zvinoita kuti tidzikise nyaya dzetsaona mumugwagwa. Asi tikatarisa kubva musi weSaturday, musi wa17 December 2022, kusvika nhasi tarasikirwa nevanhu vanopfuura ivo 20. Tsaona dzatiri kuona idzi ndedzekuti munhu anenge achida kuovhateka pasingafaniri kuovhateka, munhu anenge achida kumhanya pasingafaniri kumhanya, uyezve vamwe vari kuita yatoti pachirungu encroaching onto the lane of oncoming traffic, zvokonzera kuti paite tsaona dzamaona sezvo toona zvakaitika pa 92 kilometer pegi Blawai Bed Bridge Road musi wemugovera nezuro ku 111 kilometer pegi Harare Blawai Road Chegutu ne 370 kilometer pegi Harare Blawai Road Mbembezi. Saka tiri kuti isusu vatyairi ngatichengetedzei upenyu, ngationgororei mafambiro atinoita, titeererewo zviri kutaurwa neTraffic Council of Zimbabwe, titeererewo zvotaurwa nemapurisa, nokuti vane zvikwata zviri kufamba zvichiona kuti mugwagwa makachengetedzeka. Vanenge vachidzidzisa nevachange vachiona kuti zvese zviri kudzidziswa ndo zvakagarira pasi zvikaurira.
Iyo nyaya yekuti mapurisa anoregera motikari dziri overloaded kana kuti dzisina kumira zvakanaka dzichipfuura mumugwagwa, matanho apa muri kutora semapurisa kugadzira dambudziko iri?
Kana motikari ikapfuura nepamapurisa ikazoita tsaona, tinoongorora nguva yayapfuura. Yapfuura nguvai, panga paine mapurisa here kana kuti kwete?
Some of the fatality figures may have changed as the report was done earlier on in the week. Rutendo also spoke to the head of the Traffic Safety Council, Munesu Munodawafa, who had this to say.
Isu se Traffic Safety Council of Zimbabwe takabatana ne Zimbabwe Republic Police ne VID. Pari zvino tava ne zvikwata zvatingati ma teams 25 makumaviri neshanu vatova muminda, vatova mumugwagwa vari kuita basa, vachikurudzira vanhu kuti vafambe zvakanaka, asi vachienforce zvakare kuti vanhu vatevedzere mutemo, nokuti mutemo wenyika uripo. Chatinoda kunyanya kukumbirisa panguva iri pano ndechokuti vanhu vasafamba vakanwa zvinodhaka. Ndinofunga kuti vanhu vanogona vese ngavafambe masikati, tisamirira kufamba nzendo dzedu usiku, nokuti hatizonyatsoona. Ndinokurudzira varimi vane mapurazi kana misha iri pedyo nemigwagwa mikuru kunyanya kuti vatenherewo zvipfuwo zvavo, mombe, hwai, mbudzi. Ndo zvimwe zviri kukonzeresa njodzi zvakanyanyisa. Ndokumbira varidzi vamabhasi kuti vasashandisa madhiraivha avo zvakapfuuridza mwero, nokuti somunhu anosvika pakuneta kana apuwa tageti inorema oneta, ozopedzisira akonzeresa tsaona. Kana nzendo dzakareba, ngavaite madhiraivha vari maviri, mumwe achiita basa mumwe akazorora, zvichifamba zvichidaro
Studio 7 reporter Ezra Sibanda spoke to ZANU-PF lawmaker Hlalani Mguni on the importance of celebrating good deeds and Christmas.
Namhlanje ngisekhaya esigabeni sase ward 9 emambale endaweni ekuthiwa yintale sisemzini kajinja dotchman moyo onguye simeme lapha emzini wakhe owenze i-development kumphakathi wakubo wabadonsela amanzi ukuze babe ne-irrigation wabaphinde wabadonsela ama-lights ebathengela ama-solar panels wabaenzela amakhaya imizi eyi-14 okuyi-development enhle intuthuko enhle esifisa esigabeni sakithi esikufundiswa njalo kokuyindlela ihlelo lukaprezidenti oluthi ilizwe lakhe ngabanikazwane indawo yakithi eyalapha ikhishwa ngamanzi kakhulu daba sase-irigin yethu kuthiwa ngamanzi ikakhulu iindawo zenezi zasemambale manje ma abantu beze bethole amanzi into enhle kakhulu siyafisa ukuthi abantwana bethu abafowethu abase-overseas abasezindaweni ezinjengabo-south africa UK nakuthi nakuphi besebenze bekhumbule ekhaya benze intuthuko enje esigabeni ukuze sakhe izimbabwe yethu lesizikhuluma ngupresidenti ukuthi sizakhele thina sizokuthiwa nika inobakwanebene bayo yikho okunye okwezinto okujabulisayo umphakathi ujabulile bajabulele amanzi njalo bajabulele nentuthuko abayibona kuwe siyambona wathi lumuzi wakho omuhle okuyi-inspiration njalo okuyikuguzela abantu ukubona into enje bazizwa beqhuzekile ukuthi endaweni yakithi emangwe eplanti kube nomuzi omunje wenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masine-spirit esifanayo.
Citizens Coalition for Change Tawanda Jokora had this to say on Christmas.
Merry Christmas to all the citizens in America, in Canada. Merry Christmas to all the citizens in the diaspora. Thank you for all the work that you are doing, trying to bring change to Zimbabwe. We appreciate you. Let me also take this opportunity to say Merry Christmas to VOA. Last week I had an opportunity for the first time to be at the VOA studios, massive infrastructure that they have there. It's a dedicated VOA. Thank you, VOA, for all the work that you are doing in Zimbabwe, informing the people of Zimbabwe. Whilst I was there, I managed to meet a number of announcers physically. Mukanya Jonga Kandemire, Merry Christmas to you. Merry Christmas to Mavelas Mutanga Nyahuye, Mkomana HD, and read our programs HD, Kwandaka Onana Nayazakari, Tatenda, Mkoma Gibson, Tunga, nemuzukuru wangu Evans, not Merry Christmas. Na avo vose vanisina kusangana navo vanoshandira VOA. Tinokutendai nebasa ramuri kurova. Zvizvarwa zveZimbabwe zviriko kuZimbabwe. Ikoko vashama vateereri vese veVOA. Tinoti Merry Christmas. Muve neChristmas yakanaka. Asi tichiziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe. Inenge iri Christmas vanhu vasina magets patebhuru pasina chikafu. Asi tinoti endai payelo ipapo gore rinouya munoisa X pana president chamisa zvinhu zvinoswera zvachinja Christmas ino yatiri kutamba ndoyekupedzisira tinotamba tisina magets tisina chikafu chakakwana next year tikangopinza mukomana tikangoisa payelo ipapo pamabhanana apo tobva taziva kuti Christmas yegore rinouya anenge ari machikichori. Merry Christmas Zimbabwe, Merry Christmas VOA and all the followers, we appreciate you.
A Zimbabwean based in the United States, Innocent Ndenda, had this to say about Christmas.
I'm the executive director of Global Exchange Program International. I would like to wish you a Merry Christmas, and I would like to say may the joy of the unity radiance into every aspect of your life bring your fulfillment in all endeavors, especially in the coming year 2023. I wish you all the best. I'm already enjoying at the beach. Thank you.
There's one of our followers, Innocent Denda, telling us that he's already at the beach enjoying. But before we take our guests and also our followers and callers, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. It seems some have already kicked off the Christmas joyous mood. That there was a celebration in Matabeleland last week of Zimbabwe that had, I think, when we saw the lawmaker speaking there, built a really magnificent place in his rural home. And we're seeing there people celebrating. So, hey, some of you will be doing as such, but we also had some saying, it's going to be a bleak Christmas. For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now, for perspective on this show, we are joined by our guests who are on the phone. We have both of our guests. I'm so lucky today. We have Auntie Joy, who is in Zimbabwe, of Auntie Joy Zimbabwe page. And we also have Pastor Rebecca Makai to take us into the religious aspect of Christmas. Welcome to the program, ladies. I'll start off by speaking to Auntie Joy, Variku Zimbabwe. Auntie Joy, tinokuchinga miza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda zvakanyanya muri seizvenyu.
Aiwa, tiriwadi. Imi muri kumusha parizvino, vanhu vari kutambira sei kuti Kisimusi yava kusvika parizvino?
Sandrigona town yanhu kufambita vanhu vari kumhanya mhanya kuti zviite vana vachitengerwa zvihembe zvichingodaro nyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka ko kune vaviri vatatu asi vanhu vari kuchingirira kuti zuva iringe rakanaka kwavari.
Makambotaura imi muchiti munhu shanda nezvauye nazvo zvakamira sei pari zvino tomboti pazuva iri rekisimusi mungapa kurudziro yekuti chii kumuri?
Ini handimbochinzi matauriro munhu ngaangoshanda nezvinhu zvaainazvo kana usina mari yekutenga zvinhu zvinotowanisa izvozvo Christmas izuva rimwe chete ende chandinokurudzira mudzimai kana baba kana ani ari kufarira Christmas ari kutenga zvinhu zvake kana ukapuwa mari kana kuti ukawana mari shanda nemari yako inokwambirana nezvinhu zvauri kuda iyewe nekuti ndokusaka kwakauya hembe dzakachipa nedzinodhura ukasvika kune dzinodhura usina mari buda uende kune dzakachipa dzinoendera nehomo yako zvingave zvikafu chaizvo unomhanya nezvaunokwanisa usazvipe puresure Christmas izuva rimwe chete gore rinouya riri kuuya usapinde muzvikwereti uchida kuzvibhadhara zuva rimwe chete nekuti chikwereti chechrismas chinorwadza kubhadhara because vazhinji munozochibhadhara January saka munhu wese ngaadzidze kushanda nezvaainazvo iyewo baba vakangwara kana kuti mai vakangwara vanoshanda nguva ichiripo Christmas isati yasvika kawana kabhera kako womhanya unotenga hembe yemwana wako kawana ka5 dollars kako wopa mudzimai ende unotenga chaari kufanira kutenga sechrismas nekuti mukazoda kuzvitenga nguva yacho yasvika kana usina mari zvinokudhurira madzimai akangwara tengai zvinhu nguva ichipo nekuti nguva ine zvinhu hazvichatengeki nekuti vakutomhanyidzana nechrismas kuti aida kuti abata mari yakawanda Kisimusi ino saka ini ndinongotarisira kuti munhu wese ari muno muzimbabwe ari kuda kukara mukrismas chanda nezvauinazvo.
Thank you very much. Let me cross over to Pastor Rebecca Makai. Pastor Makai, what's the significance of Christmas as people head for this holiday, which this year actually falls on a Sunday?
Thank you, Marvelous. I would like to say Merry, Merry Christmas to you and to all the listeners.
Thank you.
I'm wishing then a Merry Christmas. This is a season and a time where we thank God for giving us grace. When the man fell in Genesis chapter 3, verse 15, God makes a promise. He says, I will make you and the woman hate each other. Your offspring and yours will always be enemies. Your offspring will crush your head and you'll bite your offsprings. And we see now Christmas. This is Matthew chapter 1. All this time from Genesis to Malachi, God has been trying to redeem men from the fall. But now in Matthew, we are seeing God's mercy, grace. He goes to the same woman who betrayed him, and the same woman brings back life to us. So we are celebrating Christmas, the coming of God to men, back to men, to redeem us. So Christmas is a time of celebration, Sisi Marvelous.
Asi katinoona vazhinji vari kuti zvinhu zvakanyanyooma nyanya takatarisana nekumusha kuZimbabwe, saka Kisimusi ichatirwadzei nekuti munhu anenge achida hake kuti awanikwe achifara, but nyaya iyi yekuti zvinhu zvakaoma munoti ipopa.
Ndoda kudzokera zvakare kuti Christmas haisi nguva yekuparadza Mwari. Christmas inguva yekufara, inguva yekutenda Mwari, inguva yekudzoka kuna Mwari, inguva yekuvaka, inguva yekupa rudo kune vasina rudo, inguva yekuunza kuporesa pasina kuporesa, inguva yekuunza rugare, runyararo rwakauyiwa narwo naMwari. Kunyange dai usina chekudya, iwe unacho, ndo nguva yacho manje yekugoverana nevamwe, tichiratidza kuti tiri vanhu vamwe chete, tiri vana vaMwari. Saka kunyange dai zvinhu zvakaoma, ndo mukana watawana wokuti pawo kamudikani. Kana iwone $10 chitsemura nepakati, wopo hama yako 5. Kana dai ukanga usina hako mari yekumupa, idyawo kanaye sadza. Ndo zuva ratinorakidzana rudo, Simavelas. Saka nekuoma kwakaita zvinhu, uyei tidanane, uyei tirakidze rudo rwaMwari. Mwari rudo, ndo Christmas.
Aiwa, batai makadaro, tombodzoka kwamuri anti Joyi kuZimbabwe uko. Imi paKisimusi tunoona munguva yapfuura vanhu vaitora mukana uyo kuti vanhu vaende kumamisha, uyezve kana paine mombe dzourayiwa kana paine mbudzi dzourayiwa. Pari zvino zvakamira sei munyika?
Hangu ndiri kuona kuti vamwe vari kuenda ndiri kwete. Kune vatatepeperekedzewa makusena anaya tationa kumbare riri shura vanhu vachinda kumisha, asi vamwe vachitiwo zvakaoma, bhichai ndangoita zvekutimira nekuti mari dzachona hadzisi kundikwanira. Saka vanhu kumisha vari kuenda, vamwe havasi kuenda, saka zviri paviri izvozvo.
Taona zvakare vamwe vari kubva kunzvimbo dzakadai sevana South Africa nemumwe wamatingati mudhayaspora iri pedo kunana Botswana, kunana Malawi. Vamwe vari kuchema chema vachiti nyaya yezvekufambisa zviri kuti zvatikwirei, uyezve zviri nani kuti utumire mari pane kuti iwe uende. Pane mutsauko here kuti munhu aende kunoona hama yake kana kuti angotumirawo zvaanazvo?
Nekuda kwekuti mabhazi nguva zvinezvi kana nitambotaura zviyazvo kuti zvinhu zvizhinji zvakwira nekuda kwechristmas holiday yenyu. Saka vamwe vachona vaifanira kunge vakatotumira kudhara, kana kuti vangadai vakadini vakatounganidza mari dzekuti vauye, but nekuda kwezvinokonzeresa kuti vanhu vasabate mari zvakarirana. Kukurudzira kwandinoita ndekwekuti usaite zvinhu zvinokusara uri zvikwereti uye uine puresha, ugoita DP nekuda kwezuva 1. Munogona kuonana musi wa kana January, munogona kuuya mabhazi anenge adzika, zvimwe zvinhu zvinenge zvadzika dzika, handiti. Saka ndinoona sekuti inini kana uine mari shoma isiri kukwana, bheta kutumira vari kumusha wofara vachidya, then pamunozowana mukana wekuuyawo mazuva hafanani, munouya muchiona hama kana shamwari kana vabereki.
Aiwa, rambai mabata makadaro. Tiri kumboedza kuti tione kuti tingawana here vateereri vedu, nekuti vateereri vazhinji vanga vari kuti aiwa, tete mavinha, tinoda kupindawo pachirongwa, tinoda kutaurawo tipo maChristmas message edu. Saka aiwa, chichemo chenyu tachinzwa, tiri kukufonerai. Saka mukangoona nhare dzenyu dzafonerwa ibvai madaira. Coming back to you, Pastor Rebecca Makai. Some people say that this Christmas has now been commercialized. You know, like industry uses it to perhaps just push goods. It has lost its real significance. What's your take?
Yes, it's very, very true. It's marvelous. We see that Christmas is now being called a happy holidays. It looks like people have forgotten what Christmas is all about. This is why we are saying Christmas is the celebration of the coming of Christ on this earth. So we are just celebrating the grace of God, the coming of the Son of God, Jesus Christ, on this earth. This is the reason for Christmas. Christmas is not all about buying new clothes. It's not all about buying new cars, changing furniture in the house. No, it's all about remembering the love of God to humanity.
Ndombofunza hangu nerimirwa mai kuti Pastor Rebecca Makai tinoona kuti zororo rekisimusi vazhinji vakutoroona kunge izororo rekuti vanhu vatenge zvitsva mbatya dzitsva mota dzitsva kune avo vane mari yacho uyezvewo vamwe vanoita zvekutengesa nezvekutenga tirikuona vakutoishandisa senguva yekuti vatengesere vanhu zvinhu nemari yakati kwirei uye vamwe vari kuchema-chema kuti dzimwe dzenguva vanhu vakanganwa kuti zororo iri nderei unotonzwa munhu achibvunza kuti saka purezendi yangu iri kupi iro risiri bhavhadhei rake munoona sei apa
ndinoramba ndichingodzokorora chimwe chete ichocho kuti chinangwa chekrismas kurangarira rudo rwamwari kuvanhu ndinoda kuti ndinyatsotaura kumadzimai vana baba musatore school fees dzevana muchinotenga zvipo musatore rendi muchinotenga zvipo muchinodya kuholiday iyi yekrismas handicho chinangwa chekrismas chinangwa chekrismas kupembera rudo rwakarakidzwa namwari kuuya kwake iye mwari panyika pano kuzodzikinura iwe neni takanga tisina kodzero yekudzikinurwa mushure mekunge munhu atadza saka mwari unongotirakidza rudo kuti honai vana vangu ndavhura mukana madzoka kumba uyei tingopembera kutenda rudo rwamwari musapinde muzvikwereti musaurayira nezvisirizvo madzimai tisaise varume puresha kuti nditengerei chinekuti nechichi aiwa kwete handiro zuva racho saka tinoramba tiyeuchidzana kuti Christmas izuva rekupemberera rudo rwamwari kuvanhu
aiwa batai makadaro regai timbotora live caller vedu tinonzwa kuti tina mukoma Kennedy vari kuZimbabwe makadii mukoma Kennedy uko
ndinofara mukoma sisita marvelous muri sezeni kuAmerica
aiwa kunotiri wadi tamirira zororo iri rekisimusi taurai tinzwe imi muri kuridya muri kupi zororo iri
inini ndiri muhazu wangu muno muHarare nhau iripo ndevekuti maonero andirinoriita zuva iri ndinotoeishwa
sei muri kudaro
sei ndichiti ndinotora as usual because apa handina chimwe chinofanira kuti chichinje paupenyu hwangu
asi kana muri mukristu hamuriono here zuva iri rakakukosherai
pakunyaya yekunamata mwari sunday this sunday tikutoenda kuchechi nekuti yawo yariri zuva ratokufuga tichitenda mwari neupenyu hwaanoti pakurarama patine chingoita saizvozvi saka ini ndirikungotora kuti I take this day as usual sei kutaura kwandaita ndichingonamata mwari ndichitenda mwari neupenyu hwandinawo kwete ndoda kutenga zvinowani ndikuda kuti ndave panhau yekuti ndiri kupinda pachristmas aiwa handiite izvozvi
aiwa chitorai mukana wokumoresa hama neshamwari dzenyu muchivapawo kuti wishing them a merry christmas nhasi zuva rachitaurai tinzwa
ya ini ndinoda kukwazisa ndine hama dzangu vari South Africa anondisii mutatu ari Cape Town nemudzimai wake nevana vake 4 ari ikoko nevana vangu vari kuzimba kwanhatiyo anoita precious mufaro wacho ruva racho tinotenda narupafadzo nadzimai vangu variko kuzimba ikoko ndiri kunozva mukutaoni kumhorisawo hama dzangu dzezvandishana nadzo kukelight king ino mutown saka ndotenda kuma ndipindwa pachirongwa chakanaka kudai muve nedhoredha nechristmas yakanaka ndevautinhu voa
aiwa tinotenda tanga tiri kunzwa kubva kuna mukoma Kennedy Zitsato pana mukoma Patrick Matikokera vanga varida kupinda muchirongo asi zvatadzika ngoni hamuna kwadi wasu aiwa tiri kuzviona manyora Jeffrey Liwayo tinoti Merry Christmas Albert Shanyurai Look Out Gandanga Bless More Munyaka Kumbulani Piri Nkomo kuda kwashe Navira Mafara mese tinoti Merry Christmas kwamuri mukoma Kennedy motipa izwi renyu rokupedzisira tibva taendesa
ini ndinongotenda mwari kuti mwari vatisipe pa2023
Aiwa, thank you so much, bye-bye. Tuenda kwa muri anti Joyi, Tanzwa, Pastor Makai vachikuru zira kutivano kwete kutora mari ye school fees. Uye je mazimai, vasape pressure kune mazibaba kutiva tengirwe tunona kakana atino tima presents. Moti yapo?
Kwa Kutera mari jena rent, kutera mari jena kuzi. Wana zikoro zaku zuga, na afisanga kusanga, na jena akumba zirika zini. Na propati akitoro, watu kama katenga, nikitu mbaku mbagera, nimambilo bagera, kimbazi, nikitamchika kutia zwari nekote. Christmas ya kanata, pendele kuyo ane munu yose, katika na usina zikwa nikile pangpache kuzika, na kule kosha. Jini kazi nangwana, usangana nima problem, kwa wafunga zogoni, kujibu bisa maari. Kama wacho kutu okasi yako nige, jino soko njereza kutumina abe, ili ya kutirikida kumbanya ni sibisi yako. Ndo mwano zarga, na mwara ino chifoza, kwa kwa kushanda ulimu nishandro wazi. Iyo ni ya tezi, wakti murina mkano tuambira 300 yelati. Urukuda zuri je 500 ndo kuti nyasha iwa na kupe. Ende pakutengera mapana maite dzikama naika. Apasi pose patino dzikisa kuti ndo kutengera zuri zvinowa.
Aiwa, tinotenda anti Joyi. Tinotenda chaizvo. Vanoda kukufollowai, vanokufollowai papi? Aiwa, ndizvozvo. Regaitipo Pastor Rebecca Makai. Pastor, vanoda kukufollowai, vanokufollowai papi? Kuitira kuti vanzwewo zvamunee muchipakura.
Vanoda kutiteera, vanoteera paFacebook ye Praise Covenant International Church. Ndopa tine Facebook page. Vanokwanisa kutibata zvakare paYouTube. Tiripo Praise Covenant International Church. Vanokwanisa kutiteera paTwitter. Vanokwanisa kutibata zvakare paInstagram.
Aiwa, naiwayo toti Merry Christmas kwamuri anti Joyi, uyezve naPastor Rebecca Makai nevese vari pano pachirongwa vakateerera nevari kutifollowa. I would like to just say happy Merry Christmas to you. I'll see you next year. This is my last show this year. I'm going for a short break. So please have a Merry Christmas. I'm marvelous in Flanganya huye saying Merry Christmas and a prosperous new year. May the Lord bless you in 2023.